Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 9, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusorosoro reConstitutional Court ropa paramende vhiki rimwe chete kuti itarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 neZEC unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vopomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanosangana nenhumwa dzemabhishopu emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro reConstitutional Court rapa dare reparamende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wakaiswa muna 2022 unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo dziri kuitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichishanda nechikamu 192 chemutemo wesarudzo weElectoral Act gore rapera ichitsigirwa negurukota rezvemitemo yakavandudza mutemo wesarudzo ichishandisa statutory instrument 142-144 ya-2022. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Dare iri iro rine vatongi vanomo vachitungamirirwa nemutongi Justice Elizabeth Kwaunza rabvumirana nemutungamiriri webato rinopikisa reNationalist Alliance Party kana kuti NAC vaDivine Mhambi Hove, avo vakakwira kumatare vachitsutsumwa kuti dare reparamende rakatadza kuzadzikisa zvarinotarisirwa zvekuongorora kuti mutemo westatutory instrument 144 wa2022 uyo unotara mari dzinobhadharwa nevanoda kukwikwidza hausi kutyora bumbiro remutemo yenyika here. Izvi zvatsigirwa negweta ranga richimirira vaHove vaLovemo Maduku.
Tichiuya kuno kunokomplena nenyaya yemanomination fees, 20,000 for my presidential candidate, 1,000 each for every member, and with a candidate member of parliament. Tichiti isu, parliament haina unge yakaita basa rayo, riripa bumbiro remutemo yekuti structure instrument yega yega, vanofanira kuiongorora, voona kuti iri mukati mebumbiro remutemo here. Saka takaona kuti parliament haina kuzviita, ndobva tamhanya kudare, kuti taurai parliament haina kuzviita. Saka dare nhasi rabvumirana nesu kuti zveshuwa parliament haina kuita basa rayo.
Maduku vati dare rati paramende inofanirwa kuongorora mutemo weSI 144 of 2022 uyu musi wa16 chikumi usati wadarika.
Ndokubva dare rati parliament ngaiite basa rayo, vaipa vhiki 1 week kubva nhasi kusvika Friday parliament inofanira kunge yagara pasi iite basa rayo rekuona kuti iyi nyaya yemanomination fees inoshanda here kana kuti haisi kushanda.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure memutongo uyu, vaHove vati zviri pachena kuti vanhu vane hurombo munyika nekudara kuna angakwanisa kubhadhara mari dziri kudiwa neZimbabwe Electoral Commission idzi.
Zuva ranhasi izuva guru kuzvizvarwa zveZimbabwe. Tachenurwa nedare, ndofunga mese munoziva kuti ikonomi yedu yakamira sei. Tinoziva kuti matongero enyika hafani kutengesewa. Hurumende haifani kubatwa nevane mari chete, nekuti vanhu vazhinji vari munyika muno vanhu vanotambudzika varombo. Saka tikaita politics dzekuti une mari yakawanda zvakadii, nyika ino ichatongwa nevane mari chete.
Vati chavanoda ndechekuti mari idzi dzibviswe.
Zvino chinhu chine musoro chekuti ZEC ingoita ndechekuti ibvise mutemo uwoyo uraswe, todzokera pamafiza akanga ari kwekare, kuti munhu wese akwanise kupinda. Ndoinonzi free and fair elections.
Vahove vanga vachinyunyuta kuti dai paramende yakatasa mutemo wakaiswa uyu vachiti vari kupokana nawo nekuda kwemari yakawandisa iri kudiwa kubva kune vachada kukwikwidza musarudzo. Gweta ranga rakamirira paramende vatawanda zvwarara vatenda kuti ndizvo zvaitika mudare vachitiwo dara rinacharataura pamusoro pemari dzakatarwa nezekidzi.
Initially the applicant wanted far much more than just a declaration.
Asi vakauya kudare ava vanga vachidawo zvinopfuura zvavawana izvi. Vanga vachidawo kuti dare ritaure kuti mutemo uyu unochikora here umbiro asi izvazvina kuitika.
Pasi pemutemo uyu vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanobhadhariswa madhora ekuamerica zviuru makumi maviri $20,000 kwotiwo vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende kana kuti National Assembly kana masenata vachitarisirwa kubhadhara chiuru chimwe chemadhora ekuamerica $1,000 kwozotiwo vanoda kuita makanzura vachitarisirwa kubhadhara zana remadhora ekuamerica kana kuti $100 vari mune zvematongerwo enyika vano mari idzi dziri pamusoro zvakanyanya zvinoita kuti vamwe vanoda kukwikwidza vakundikane. Musarudzo dza2018 dzakapesera kuitwa vaida kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika vaibhadhara chiuru chimwe chete chemadhora ekuamerica kana kuti $1,000 vaidawo kuita nhengo dzeparamende vachibhadhara zana remadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire munyika senzira yekuvarwisa kuti vasavhoterwe zvakare musarudzo dziriko musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo vari kuvhota kekutanga gore rino, varongwa neboka reYoung Women for ED munhandare yemucheke mumasvingo, vamunangagwa vati nyika dzekumadokero dziri kuda kuvadonhedza pasarudzo kubudikidza nekurwisa simba redhora remunyika zviri kuita kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru muzvitoro.
Tiri vengwa nenyika dzokunze dzokumadokero, saka vanenge vachida kuti imi mukatambura momukira hurumende voisa zvimbwasikata zvavo vomuya muno vomora, vachimora imwi mirongo yenyu yakangochena nezara pasi navo.
Vaizvi zvatsinhirwa negurukura redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira.
Your Excellency, nyango yavo vanogwa nekukwidza mapuraizi vanongoti kana kwakuuya election votanga kukwidza mapuraizi muzvitoro vachifunga kuti ndo zvingavawanisa vhoti. Vana venyu vaakuziva kuti muvengi ndo basa rake, posa apa wanga akaregerei kumakwidza okwidza tapinda kuelection.
Vamunangagwa vakurudzira vechidiki vari kuvhota kekutanga kuti vaite izvi murunyararo vachiti bato ravo rakura havachadi zvemhirizhonga.
Vhota hakudi mhirizhonga uye hakubudisi ziya. Zimbabwe has and is a mature and a peaceful constitutional democracy.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCCC amai Ellen Shiriedenga varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo navamunangagwa vachiti chiri kuuraya nyika nekukonzera kukwira kwemutengo, kutadza kwebato reZANU-PF kutungamirira nekuva nemitemo yakanaka yezveupfumi hwenyika.
Vozvibvunza uko vari in charge of the Ministry of Finance ndanani, vari in charge neministry neeconomy ndendanani, vanhu kune nyaya dzegold mafia vanhu vachida
amai Shiredenga vati bato ravo rine zvirongwa zvavari kuita zvekugadzira sarudzo uye kutanga mangwana mugovera riri kupeta chirongwa chekudoma vachamirira sarudzo mumatunhu ose munyika.
Apa chekutanga chokugadzirira nomination court chokupedzisa kusarudza makandidate edu kumaprovince akasiyana-siyana kwakusati kwasarudzwa.
Ativo kunze kweizvi vane zvimwe zvirongwa zvemugwazvo apo nhengo dzavo dzinenge dzichipinda muvanhu dzakapfeka ruvara rweyero kutsvaga rutsigiro mangwana nesvondo. Sazvigara kwebato reZANU-PF mudunhu remasvingo vaRobert Mavhenyengwa vaudza vamunangagwa kuti vari kushushikana nedzimwe nhengo dzebato ravo dzakakundwa pasarudzo dzema primary dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzakazvimiririra uye vamwe vatsigiri vari kuda kuita bhora musango.
Tine dzimwe nzvimbo dzakafanana nemaconstituency akaita sana Mwenezi West
betina wana kuti mwana wedu musangano wangari central committee akazwa NCA unowanikwa nhasa kuti ndakuita independent nekuti handina kubudirira paelection.
Vachitaurawo pamusangano uyu sachigaro wesangano reya Women for ED nyika yose muzvare tatenda mavetera vati vechidiki vaungana pamusangano uyu vafara chose kuwana mukana kusangana nemutungamiri wenyika uye kutarisira kuvhota kekutanga gore rino.
Tinoda kuti taure kuti mafirst voters aripo pano achakuvhoterai musi wa 23 August nekuti ZANU PF musangano unoita zvinobatika.
Vechidiki veZANU PF vauya pamusangano uyu kubva kumatunhu maduku ose manomwe emasvingo vari mumabhazi eZupco nemarori. Vamunangagwa vapa munhu wese angari pamusangano uyu tsapo yemakirogiramu 10 eupfu, izvo zvanzi nevanopikisa kutenga mavhoti nechikafu kuri pachena. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nezuro vakasangana nenhumwa dzemabhishopu emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches idzo dziri kushanya munyika dzichisangana nemapoka akasiyana-siyana ane chekuita nesarudzo. Musangano navachamisa uyu wakauya mushure mekunge nhumwa idzi dzasanganawo zvakare nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumuzinda weState House muHarare. Vachitaura mushure memusangano wavo navamunangagwa, mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAll Africa Conference of Churches uye vari mutungamiri wechikwata ichi, Archbishop Martin Blaise Nyaboho vekuBurundi, vakati vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichaita sarudzo murunyararo. Vakati rwendo rwavo muZimbabwe nderwekusimbisa kubatana nerunyararo munyika sezvo yatarisana nesarudzo idzo dzichaitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. Ukuwo vachamisa vanoti chikuru chiri kuda kunzwikwa nemabhishopu aya ndechekuti vanhu vakasungana here munyika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Wongu takasangana nemabhishopu anobva muAfrica mese muno anomiririra boka remubatanidzwa wemakereke akasiyana-siyana muAfrica. Ndinodaira kuti vanga vachisangana navamunangagwa vakasanganawo nesu kuno vachida kunzwa kuti takasungana here panyaya yerunyararo rugare nokusava nebopoto mvonga mvonga nokuvavana kana kutukana kana kusotesana panyaya yemutambo watatarisana nawo.
Imiwo sebato rinopikisa, zvii zvamakavapawo zvamunofunga kuti zvinokanganisa sarudzo munyika zvinofanira kugadziriswa?
Takavaudza tikati chokwadi, nyika yedu ine urwere, nyika yedu ine kutambudzika. Vanhu mumaruzevha masabhuku aoneswa nhamo chamutava nhava, masabhuku avadyiri nopisa, vanongeswa svosve nemuromo, vabviswa zviri kumeso, vaaiwa misodzi yakazara pamatama, kuri kuvhundusirwa kusvinyangwa semusuva, kunzi itai zvakati, itai zvakati. Zvinoreva kuti rusununguko rwabviswa kana kuti rwashama, rwabviswa, rwakumurwa hanzu nechiremerera chokuti vanhu vanofanira kuva nekodzero dzokuvhotera pavanoda.
Tinoona kuti vemabhishopu ava havasi vanhu vangange vaine masimba ane Zimbabwe Electoral Commission kana mapurisa ekuti munyika munge muchiitwa sarudzo dzakachena kana dzinoitwa murunyararo. Vanozozviita sei kuti sarudzo dzinge dzichiitwa murunyararo?
Mabhishopu zvaakataura zvine simba, munamato une simba kurerutsa zvinorema. Hakuna chombo chakasimba chingakura kudarika munamato. Saka musavhunduka henyu, Mwari vanozviratidza. Simba raMwari iguru kudarika simba renyika. Uri kwatiri mukuru kudarika uri munyika. Uri kurutivi rwedu ndewemasimba ose. Saka hai, zvinonaka. Mabhishopu zvaari kuya nazvo ndodonzo chairo, ndochombo chaicho.
Vanga vari mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mhuri yemushakabvu vari gamba rehondo yerusununguko vanda vanenge stole inoti inotambira rukudzo rwegamba renyika ruri kusvitswa kuna baba vavo nehurumende yeZANU PF mangwana, asi ichiti haina mufaro nemabatirwo akaitwa vasitole pavakashaya muna 2000. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mwana wa vasitole Dr. Sifiso Sitole Baro vauza Studio 7 kuti vanotambira zvaitwa nehurumende uye mhuri yakagadzirira kutambira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana apo vachadzika kuchipinge kunopa zviri pamutemo rwemukedzo rwegamba rehondo yerusununguko nekuisa maruva paguva ravasitole.
Ndiri kuitwa negovernment vachiitira mhuri yekwasitole nababa Sitole vakasoshaya kare. Tiri kuzviona zviri chinhu chakanaka nekuti hai pavakashaya baba Sitole havana kuuya kuzotichemera, and yet tinoti kana kwafiwa panochemerwa mhuri. So zviri kuda kuitwa nehurumende mangwana, tiri kuzvibvuma.
Sitole Baro vati kutambira zvaitwa neZANU PF nehurumende hakurevi kuti mhuri yavo yava nhengo dzeZANU PF.
Kuuya kwavari kuita igovernment procedure, saka zvisatorwa nokuti ZANU ndonga yajoinana neZANU PF. No, hazvisizvo. Vari kungouya kuzochema. Tiri kuti after vachema then toona kuti tiri kuendera mberi neipi nzira. Tinotenda chaizvo kuti government yapedzisira yazvirangarira izvozvo kuti zvakasarira kumashure.
Vanda vaningi Sitole avo vakava mutungamiri wekutanga webato reZANU PF parakavambwa havana kupiwa ruremekezo rwegamba nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye vakadzingwa mubato iri vachinzi vaiva mutengesi. Asi vaMnangagwa vakazobvuma gore rapera kuti vaSitole raive gamba renyika, kunyange hazvo vakambopesana maonero nevamwe vatungamiriri munguva yehondo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neZANU PF hazvina chimiro nekuti yakagara yavarasa kare.
Izvo zviri kuitwa navaMnangagwa mangwana zvokundopa ruremekedzo rwegamba renyika kuna vanda vanenge Sitole hazvina kutsiga, nekuti vava kutsvaga kuvhotegwa musarudzo gore rinoiri. Nokunoita zvinhu zvakadero ndiona sokuti kusatora zvakadzama kukosha kweupenyu hwavanda vanenge Sitole nebasa ravakaita munyika munomu.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Jaramba kanawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi. Asi imwe nhengo yeboka revechidiki muZANU PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza magamba ese enyika.
Tichitarira chiitiko icho, chinova chiitiko chikuru chiri kuitika mangwana kunzvimbo yeFreedom Farm. Panova pakaradzikwa gamba guru renyika ino. Vanova zvevo vakavamba bato guru rinotonga munyika ino, bato reZANU PF.
VaSitole vakaberekwa muna Chikunguru muna 1920 vakasarudzwa kutungamira bato reZANU PF raipikisa hurumende yeRhodesia muna 1963. Vakazobviswa pachigaro ichi muna 1975 vakazoumba bato ravo reZANU ndonga. Pakawana nyika kuzvitonga muna 1980 vaSitole vakambotiza munyika vachiti vaityira upenyu hwavo vakazodzoka muna 1992. Vakazosarudzwa kuve nhengo yeparamende yedunhu reChipinge kune vekumusha kwavo vachimirira bato ravo reZANU ndonga. Vakazoshaya muna 2000 vakaradzikwa kupurazi ravo reFreedom Farm riri kuChipinge. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare rehurumende yeAmerica mudunhu rekuchamhembe kwenyika iyi reFlorida nezuro rakapomera zviri pamutemo vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mhosva yekusabata zvakakodzera magwaro ehurumende akakosha kana kuti classified documents pavakabuda pamuzinda weWhite House. Izvi zvaita kuti vaTrump vave mutungamiri wekutanga munhoroondo yeAmerica kupomerwa nehurumende mhosva yakakura kudaro. Mumashoko avo avakaburitsa pavhidhiyo, vaTrump vakapomera hurumende yavaJoe Biden mhosva yekushandisa bazi rezvemitemo pamwe nebazi rematikiti vareFBI kuvarwisa. kupomerwa mhosva zviri pamutemo kwavatrump uku nderimwe rematambudziko munyaya dzemitemo akatarisana navo panguva iyo vaine tarisiro yekudzoka zvakare muhofisi yemutungamiri wenyika mushure mekukundwa navabiden musarudzo dzakaitwa muna 2020. Vamwe vagari mumatunhu madiki akawanda mudunhu remashalaland west vanoti vari kutadza kurapwa mumakiriniki emakanzuru nekuda kwekutadza kubhadhara mari yekuchengetedzwa kana yebudiriro dzemakiriniki aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo donzvo resangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO riri rekuti vanhu vose vakwanise kuwana mikana yekurapwa zvisina dambudziko, vagari ava vanoti vave kutadza kurapwa nekuda kwekuti vanenge vashayiwa mari iyo vanoti haifanirwe kuve nechekuita nekurapwa. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti mari iyi inoshevedzwa nemazita akasiyana zvichienderana nenzvimbo. Kune dzimwe nzvimbo inobhadharwa iri mari yevanochengetedza makiriniki, asi kune dzimwe nzvimbo dzakawanda inenge ichinzi ndeyekuvandudza makiriniki kana kuti development fee. Amai Chenai Chirau vekwaChirau kwaZvimba, mumwe wevamwe vasiri kufara nedhora rekuAmerica ravari kubhadhara mwedzi wega wega paChirau Clinic.
Ragadi anzi ndomari yake yaanisobhadhara. Pandopinda pagedhi but ndikapinda musi wa1 kana ndikada kuzopinda musi wa10 haubhadhari, unenge ndikaresitika kusvika musi wa30, asi ukabhadhara mari yako musi wa25 kusvika musi wa30 inenge yatopera.
Amai gara newako vanoti madzimai ari kutotadza kunotora mapiritsi ekuronga mhuri nekuda kwemari iyi.
Haananga madhorasiroro kuti auye kuno wazotora ndopaanogara kumba uitaingwe mimba mwana akadai haana dhora.
Sachigaro wekanzuro yeZvimba amai Getrude Chipunza vanoti kanzuro haina mari yekubhadhara vanochengetedza makiriniki, nekudaro vakaronga kuti vagari vabhadhare mari idzi.
Inyaya yekuti makiriniki sai hakuna kana sendi ririko kuzvipatara kwacho. Saka ivo kuti vanina gadhezvechipatara zvinofanira kuzvionera kuti gadhi wavo vanomubhadhara sei. Nekuti kanzuro yaiti wage bill rakura tikatarisa all clinics muno muZvimba district dziri kutosvika kuma100 and something.
Mari idzi dzinonzi dziri kubhadharwawo mune mamwe matunhu makuru anosanganisira Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland neMidlands semari yavanochengetedza nzvimbo dzinorapiwa. Asi mumwe mugari wekuchambara kumanyene vaKingston Ngwerume vanoti zvakanaka sezvo vana mukoti vepakiriniki yavo vainge voramba kushanda manheru vachiti vanenge vasina kuchengetedzwa.
Ukagara navana yoandasende sometimes kuti zvizvitongoitika just as to implement some saka zvikanzwa abata muna zviito maemergency ane saka masabhugete evrazena kutinono kobe kuti madzana dzana
vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti zviri kuitika izvi mucherechedzo wekuti hurumende iri kukundikana munyaya dzezveutano zvichaita kuti vanhu vafe zvakanyanya.
Toreva kuti hurumende yatokundikana zvikuru panyaya yekumanaja health care system yedu. Tichatanga kuona madzimai achifa, madzimai akazvitakura nemhaka yekuti vanenge vasakwanisi kuita afford service iyoyoyo yasecurity guard. Takudzokera kuna 2008 kuya wekuti uwane service of any sort paclinic kana pachipatara waitanga watobhadhara.
Asi mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti izvi hazvifanirwe kunge zvichiitika vachiti vachaongorora nyaya yacho zvizere.
Isusu ndeutano nekuda kwevana hatina izvozvo zvokuti tine sekuriti inobhadharisa mari for development. Isusu kwedu zvinhu zviri pachena, vanhu vanorapwa pachena.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti madzimai vachabata pamuviri pasina kurongeka nekuda kwekutadza kuwana mapiritsi ekuronga mhuri, uye vana vakawanda vachafa nezvirwere zvinogona kudziviriririka zvakaita semheta makumbo. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nonorai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to begin.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wechidiki ave kugara muno muAmerica achiimba musambo weAfro Jazz Claire Nyakujara. Claire achanga achiridza magitare kumemberero dzezuva rekucherechedzwa kwechirikadzi musi wa 18 Chikumi kuTexas muno muAmerica, kumabiko achanga achitungamirwa nemasangano anotire Hype, Voyage nereyoku Africa. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Tambo uyu ndewe kusimudzira ruzivo kuti tizivise vanhu kuti tine chirikadzi kuumba dzinoda rubatsiro rwedu secommunity iri kuno kukuyuweza.
Makazvitanga riini zvemagitare izvi?
Ndakatanga basa rangu rekuimba mumagitare ndine makore 19. Ndakatanga nekuimba nevaimbi vakuru ana Mateo and Friends, Jimmy Ngulube, Ama Jens, Willem Tite and Dino Mdondo, uyezve neimwe jazz outfit yainzi The Other Four.
Vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vangu pakutanga vakatanga vasiri mazviri, vaisati kuda kuzvinzwa zvachose. Munoziva semwana wechisikana anoda kuteera magitare nekufamba kwenguva, vanhu vese vekumba vakatanga kuzvitambira kuti ndozvaanoda, ndozvaanogona.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Music yangu vanhu vanoitambira zvakanyanya, zvinoitawo kuti ndive neconfidence mairi. Ndinoimba nziyo dziri social dzinoratidza my personal experiences nezvakanditenderedza. Ndinobata nyaya dzakawanda dzingava dzerudo, girl child abuse neupenyu in general. Kuno kuUSA chero vanhu vachitadza zvavo kunzwa zvandinoimba nekuda kwechirudzi sometimes vanotambira musango wacho. Izvi zvinondikurudzira semuimbi.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi semuimbi mudiaspora?
Handigone kudaro kuti ndine machallenges makuru muno mudiaspora, nekuti kuno ndinotorarama nekuimba. Izvo zvinova zvakasiyana nekumusha, nekuti kumusha zvaisabatana nenyaya dzemari.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondiwana kuwebsite kwangu claynyakujara.com or at claynyakujara pa Facebook. Kana riri basa munokwanisa kuindiisira tsamba kwokundinyorera email pa clay@claynyakujara.com.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu?
Kuvatsigiri vangu ndinoda kuti ndinotenda nekunditsigira nerudo rwamunondipa. It means the world to me. Ndiri kushanda nesimba kuti ndikuunzire izvitsva zvinobata moyo yenyu. Sapoti yenyu ndiyo inondisimbisa.
Nasi Woza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro. Chimbokati chwa.
Ndinokumbira muvaridzire inonzi ndinotenda, nekuti hatina kukura tega. Takadzidziswa ndinotenda.
Manga muchinzwa kambo kanonzi ndinotenda kubva kumimbi Claire Nyakujara, uyo wamanzwawo muhurukuro yaita naIvan Zisininga weStudio 7 ari parunhare kuTexas muno muAmerica. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm manheru anhasi, apo tiri kukurukura nezvekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kusina shumo uye kuramba dhora remunyika roshaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reConstitutional Court rinopa paramende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 neZEC unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani ukuthatha leli thuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 9. Ihlangula 2023, Praxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu oweConcord unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa ukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144. UZulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo leZANU-PF elokupha umuyi uMnumzana Ndabani ngesithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka eminingi watshonayo. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi ayisilo eliphazamisa umnotho welizwe njengalokho okuthiwo umongameli Emmerson Mnangagwa besithi okubulala ilizwe yikwehluleka kombuso weZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba waphezulu oweConstitutional Court unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo esetshenziswa ngabeZimbabwe Electoral Commission ukwethula imbadalo yokuncintisa kukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumnumzana Lavumo Maduku obese Concord lamhla emele umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans NAPDR umnumzana Divine Muhambi Wobe yena ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. UMaduku uthi okwenzakale emthethandaba lamhla kuyikunqoba kuka Wobe.
They have said that Parliament is in breach of the Constitution by not having done its obligation. Then they have ordered Parliament
ingakho vethe iPhalamende yenze izibopho zalo kusiyafika umhlaka 16 Mhlangula okungolwesihlanu lwesonto elizayo. Lokhu bakwenze ukuze benze lokhu ngaphambilini kokuhlala kwethethwandaba yuzokuqoqwa kwamagama abazancintisa kukhetho ngolwesithathu oluzayo zikamhlaka 12 Mhlangula.
Umnumzana Muhambi Wobe owake wancintisa njalo kukhetho lukamongameli ngomnyaka 2018 wangena kumanyano we-Political Actors Dialogue Pollard ulandisa kabanzi ngempumela yemthethwandaba waphezulu weConcord edabeni abelukhalaza ngenhlawulo okumele ihlawulwe ngabazaphatheka kukhetho lwalonyaka.
Idale selivumelane lathi ukuthi iPhalamende ayiyenzanga umsebenzi wayo qobo owuhlola lokuhlaziya imithetho yonke efakwayo elizweni lethu. Liyananzelela ukuthi umthetho wawufakiwe owokuthi kube le-fees ezingange 20,000 ku-president le 1,000 kuma-parliamentarians bese zilethe ukukhonona okukhulu lokuzwisa abantu ubuhlungu abangalamali labangakwanisi ukungena kwezomncintiswano okungahambelani le-constitution yethu evumela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukungena kikho.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda, ilunga ledale lePhalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, upha umbono wakhe ngalolu daba.
I-Constitutional Court-ke kathesi kutho ukuthi sivumelane lokukhala kwabantu bonke, hatshi kwe-client kaMaduku kuphela. Osokusitsho ukuthi sithe yona iPhalamende yaseZimbabwe kusiyafika umhlaka 16 iviki ezayo. Kufuze ukuthi isithethe isinqumo, isithethe ama-steps okuthi khona umthetho nalo iwuhlolisise, iwudebate, then bese kusiwa khona-ke lo mthetho yiwo oza kutsho ukuthi ama-fees kanye okuyokufuze ebhadalwe kunomination court eyahlala mhlaka 21 ngama-fees anganani.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena uthi lesi sinqumo yisibonelo sokuba ilizwe lilandela imithetho.
ukuthi nxa umuntu engasuthisekanga ngesinqumo esithile somthetho uyahamba emthethweni ophezulu obusa ilizwe constitutional court ibisisethula isinqumo imali le kade vele ibalwa ukuthi abazancintisa bayibhadale imali ebiphezulu kakhulu ebingeneliseki ikakhulu kulabo abanye phela abantu nxa bekhetha umuntu abakhetha umuntu ngokuthi ulolutho unothile bayakhethwa bayanga bayibabakhokhela abantu nxa ukuthi abantu bababone befanele ukuthi bakhokhele ngokunjalo imali yakhona yokuthi bayibhadala kunomination court nxa isiba yinkalakata yemali enjengayena le bazayithatha ngaphi yona ikakhulu futhi i-foreign currency nale iyavela ngaphi
umthethwandaba we-concord unikeze idale lephalamende ukuthi lihlaziye lolu daba liphume lesinqumo umhlaka 16 kuyona le inyanga kanhlangula ungekedluli phansi kwalesi sinqumo ese-SI 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola emelika 20,000 United States dollars kuthi abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuzamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola emelika 1,000 US dollars abafisa ukuba ngamakansila bekhokha ikhulu lamadola emelika 100 US dollars. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uzulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo lezano PF elokupha umunye wabasungula leli bandla waba ngumkhokheli walo wakuqala umuyi umnumzana Ndabaningi Sithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watshonayo umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
linsolo iphuma ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelele ukuya eChipinge kusasa emcimbini wokunikeza uSithole inhlonipho le ngomsebenzi awenzayo wokulwela inkululeko yelizwe. Uhulumende ukhuphe umbiko esithi lokhu kwenzela ukuba uSithole njengeqhawe elakhohlakalayo embusweni wakuqala aphiwe inhlonipho yakhe ukuba lemuli yakhe inakekelwe nguhulumende. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe ziyasola leli nyathelo zesithi kuyini okungabe kwenze ibandla lezanupf lacabanga ukumkhumbula uSithole sekuleminyaka eminingi kangaka lokhu watshonayo. Ingcitshi yembali yeZimbabwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thembisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba iZANU-PF isidinga usekelo.
Ukubona kwami lokho ngathi mina njengokuba kwazi iZANU-PF bayenzela kuphela ukuthi engxenye abantu abesigabeni seChipinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona uidinja umuntu oqondileyo. Undabaningi kumele sinanzelele ukuthi waba umpresident wezanu ubona umongameli okhona kathesi bengakazi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bomo Sibanda yena othi uSithole kazange amukele nguhulumende weZimbabwe nalapho esaphila.
Sithole ngangimazi eyiliberator engumuntu olwela inkululeko yabantu. Lokhu ngizakugcwalisa ngokuthi ule plaza elalo eHarare alithatha walipha abantu ukuthi bahlale kulo. Uhulumende kamgabe waxotsha abantu kuleyo ndawo wathi abafanelanga bahlale khona. Kodwa uSithole esefile lelo plaza umgabe walithatha walipha abantu ukuthi bahlale khona. Umahluko wakhona ungabi lapho kusehlula khona. Izano kathesi idinga ukuthi isekelwe ngabantu isicabanga amaqhawe akudala ukuthi bawaphe izikhundla ngoba bafuna ukusekelwa.
Uhulumende encwadini ayilobe izolo uthi lokho akulani lezombusazwe. Okugcizelwe lilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo yena othi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele kumananisa ilizwe.
Ayikuyinto enhle sibili yenziwa ngumongameli ukuthi akhumbule esingathi thina yiwo ama-pathfinders estruck seZimbabwe abayiwo abayiqalayo indaba ye-resistance against i-colonial regime. Obaba uNdangalingi Sithole ungakhangela ngomunye wabantu bokuqala abasukumayo esingathi ngama-early African nationalists nxa sikhangele i-struggle for independence eZimbabwe. Ngakho-ke asobantu okumele bekhohlakale uma sithi sikhuluma ngembali yeZimbabwe.
USithole wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhlaka-21 Ntulikazi abazali bakhe kungumnumzana James Thole owechipinge lonkosikazi Siyaphi Chuma onyama endlovu wabhubha ngomnyaka ka 2000 mhla ka 12 Mpalakazi wangena kwezombusazwe engumphathi sikhwama webandla le National Democratic Party NDP njalo waba umgcini sihlalo webandla lezaphu wayengumfundisi webandla le-United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwelemelika ukuthe ngesikhathi ibandla leZANU-PF libunjwa waba umkhokheli webandla leli wakuqala wasekhitshwa ngomnyaka ka-1975 ephuma ejele lapho ahlala khona okweminyaka elithumi ebotshelwa umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi abamhlophe. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethesa amazwe angentshonalanga bebambisana labamabandla aphikisayo umlando wokusebenzelana ukuphambanisa isimo somnotho welizwe osokubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenze labohlangothi lwabasakhulayo besifazane bebandla lakhe Ola Young Women for ED, iningi labo abazavota kwakuqala kukhetho lwalonyaka owenzelwe enkundleni yemucheke emashingo, uMnangagwa uthe amazwe angentshonalanga akwenza lokhu ngenjongo yokungcolisa ibizo lakhe uba angatholi usekelo kukhetho ngokwenza konke okusemandleni awo ukuyisa isisindo sedola leZimbabwe xa liqathaniswa lelemelika okubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo ukuze uZulu amsole engamvoteli.
Chiri bengwa nenyika dzokunze dzokubadokero saka vanenge vachida kuti imi mukatambura pomukira hurumende voisa zvimbwasikata zvavo vouya muno vomora vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nenzara pasi navo.
Sikhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngokuthula ngoba ibandla lethu selikhulile. Ngakho ke selingasafuni okodlame ngoba amabandla aphikisayo la noma bangaze benzeni thina sizanquba kuphela kukhetho, kutsho uMnangagwa. Kodwa ke umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC unkosikazi Ellen Shindekedenga uyawulandula umlandu owetheswa ibandla lakhe nguMnangagwa esithi okubulala ilizwe ikwehluleka kombuso weZANU-PF ekulandeleni imithetho yokulondoloza ukuthula lezomnotho welizwe kanye lenkohlakalo.
Amazwi kababa uMnangagwa amangalisa kakhulu ngoba nxa sikhangela yena nguye ongumongameli welizwe leZANU-PF iyo ebusayo ende sikhangela njalo lokuthi uminister owefinance ngumthuli ende ngumuntu weZANU-PF ukhangelele RBZ lapha okuphuma khona imali ikhokhela yibo bona laba ababusayo abakuZANU-PF. So sesizazibuza ukuthi thina abantu njenge opposition kumbe abantu abamabhizimusi singena ngapi khona lapha ngoba nxa ngesilungu kulento lokuthiwa yi-money supply bona yiba abakwenzayo. Ukhangele njalo njengelizwe indaba ze-trade ukhangele ukuthi kule ndaba yegolide, indaba ye-lithium konke ama-diamonds iba bayincharge and zimali eziphumayo elizweni zona lezi ibo abayicontrol imali zona lezi. So sesizazibuza ukuthi thina abantu nje singena ngaphi khona lapha. Iqiniso elikhona yikuthi laba abantu sebeyehlulekile ukulungisa i-economy yelizwe, sebedinga umuntu abangamgcoba udaka kumbe i-organization kumbe amabhizimusi ukuthi yibo abagcotshwa udaka ukuthi yibo abaphambanisayo. Kodwa iqiniso balazi and njengabantu beZimbabwe iqiniso balazi laba sebesesaba ukuthi 5 years zonke yena uMnangagwa eku-government engu-president uyehlulekile ukulungisisa umkhonomo welizwe. Sesesaba ukuthi nxa sokulilanga lokhetho abantu sebezamjaja ngemisebenzi yakhe ngokwehluleka kwakhe. Ikhasekwesaba yikho asedinga khona umuntu angamgcoba udaka. Thina njenge-CCC asingeni ndawo.
Loke bekungunkosikazi Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abancedisa ukwahlulela ekuthonisisweni kwecala elethesa owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump esigabeni seFlorida. Abejuri bathi ukhanya kulecala kumele athonisiswe ngalo elokuba kule ngwalo zikahulumende zemfihlo ezitholakale alazo yena sowaphuma embusweni. Lokhu kumenza abe ngumkhokheli wemelika wakuqala ukuthonisiswa ngecala elinje embalini yaleli lizwe. Esephendula kulokhu, uTrump uthi lokhu eqina ngelokuthi umbuso kamongameli Joe Biden usebenzisa imithetho ndaba kanye labohlangothi lwamapholisa awo-FBI ukumhlukuluza, njengoba esechilo ukubana ufuna ukumncintisa kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli welizwe. Abashayeli bezimota bakhala ngesimo esibi somgwaqo osuka koBulawayo usiya eNkayi, lapho abanye abathi bavame ukulaluka izimota zabo sezifile kumbe zaba sengozini ngesimo sokugugudeka kwalo umgwaqo. Unokuthaba Dlamini usipha loludaba ngokugcweleyo.
Umgwaqo lo owakhiwa embusweni wabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ubikwa ongakaze ulungiswe kutsha okupheleleyo. Lumgwaqo ungamakhilomitha alikhulu lengxenye 150 kilometers, kodwa abatshayeli kubathatha amahola adlula ayisithupha 6 hours ukuze bafike koBulawayo. Uphenyo lwestudio 7 lubone ihlekana labatshayeli abakade befelwe izimota kulo umgwaqo okugoqela amabhasi athwala uZulu. Iningi labatshayeli laba liveze ukuba lokhu kuyimvama njalo balakho ukulaluka kulo umgwaqo okwensuku ezithile lapho sebethe babasengozini ngokubi simo salumgwaqo olamatshe, umagodigodi, uthuli kanye lokunye okungalungelanga izimota. Umnumzana Bongani Nyoni odabuka emangweni weSilobela ukhala ngokuthi indleko ezilandela ukufa kwezimota lezo ziphezulu kakhulu.
Umgwaqo vele kasilawo sisi, heshi kube ngabe vele bayasincedisa or ma kumbe kungayenza nje bavele bagrade nje kube ligodi vele sivuleyethu indlela egangeni sibuze ukuthi vele siyasibolela sihambe egangeni vele kuvele kufanayo. Singe nje ngimile kona i-breakdown yokuhambiwele emagodini and iwisa ama-break pits iyabe ingasela ama-breki sifisa ukulungisela umgwaqo kube right umgwaqo. Umgwaqo then ungaba right anje ayonke into i-right. Ngoba leyo imota le nxa ungahamba ngayokuza even 1 month iyabe isicomplaine into eziningi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye njalo umtshayeli umnumzana Martin Ndlovu obesuka eGuwe esiya koBulawayo ofelwe yimota emangweni weTech Mine.
Umgwaqo usebenzi vele ungamana sile kususa ungabe lomgwaqo vese sihambele eganyeni kuyafana namuhla.
Umnumzana Zamani Mlotshwa yena odabuka eMbuma ubelaluke emavinkilini awenkayi ezama ukulungisisa ikhombi yakhe.
Into esithe kuba nazo yiyona le ama-problems ezinto ezinjengabonjini endaweni ezinjengakuma ekuhambeni kwakubana nomgwaqo ngendlela omubi ngakhona.
Umnumzana Mehleli Sibanda yena odabuka esabelweni seChanke uthi lokhu kuvamile njalo kakubaphathi kuhle.
Sesifisa lokuthi ngabe ziyaphuma lathi zihambe eHarare ngoba into esihlangana layo la kwizima lesi njengoba ubona imoto yami nje kwapha isibulele insimbi eziningi khona. Mina vele umgwaqo lowu kusukela kubo 2002 vele nahla ubona suroma ngalo usebenza vele ngahle ngawubona umuvi azange ngawuthola umuhle. Hayi thina ngokubona kwethu ngani siyagubeka lapha enkayila lapha siyagubakala sibi.
Umphathi Ntambo obona ngesabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi izikhalo lezi uyazazi njalo sewazisa kwabohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development.
Yazenza mina ukukhuluma ngawo umgwaqo lo kakhulu lo minister fulo ukuze abesele ukuthi ukhontra lona umbona ukuthi kusayide angikwazi okwehlula ukuthi le 36 kilometers ana ikuyini. Yayazi into okukhuluma ngayo sibili yayazi. Asiba ndimzama nami njengo-minister of state ndizama ukukhulumisana lo minister. ukuthi sisibone ukuthi kuyazama ukuthi grade la ngoba ukuthi sithi simelele ithara ithara yathatha 2 or 3 zikafika ekhaya but ngathezi ukuze khona fana nxakuzalwa ukufakwa kwabana kubadala lafana kuva kufakwa ithara but umkayirote grade oze ukuthi kukwazi ukuhambela.
Imizamo yokukhulumisana lo mnumzana Felix Mona, umqondisi wohlangothi lwe-transport and infrastructural development yehlule ngoba ebengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngomnyaka ophelileyo emgwaqweni munye kwabhubha owesifazana wemateme owayehelelwa lapho omongi besibhedlela senkaye babethathe isinqumo sokumgijimisela kobulawayo ukuyabelethiswa esibhedlela esikhulu esempilo Central Hospital. Lumama wehlelwa ingozi le ehamba ngeambulensi eyaphuma umgwaqo yakuwa wahle wafela khonapho. Sekwedlule iminyaka edlula engamachumi amane umgwaqo lo uzama ukulungiswa ubuye uchiyelwe endleleni kodwa uhulumende kunyanga ezimbili ezedluleyo ubike ukuba bazalungisa ingxenye yomgwaqo weBeit Bridge Bulawayo Victoria Falls esigugudekile njalo bathembisa ukuba bazalungisa lo wekhwekhwe kusiya enkayi usiyathutshela elupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembise ukulungisa ngowekaroyi equma eBinga kusiya bamba eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Elizilaleleyo zindaba zolimi lwesiNdebele kuStudio 7 eyeVoice of America esakaza iseWashington DC.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Was a Friday, Willie Viggy, silomculi wengomaze Afropop, uPatrick Joel. Welcome, Manyavi Mpofu. Yenage ucula ekobulawayo. Asizweni lapha ke ixoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Jesus Banda.
Amanja. Abathi impondo ngunyamo sidayo zangeke famaza shisayo. Abathi impondo ngunyamo sidayo zangeke famaza shisayo. Ashisayo. Abathi impondo ngunyamo sidayo zangeke
Siyawamukela, welcome Manyavi Mpofu kuhlelo akusethulele imbali yakho.
Ubhila uzalwe eGwanda esijawungeni kuthi ngokudabuka ngidabuka le emagudini amnyama enkaya ezinyangeni ngaphansi kwanduna onkalakatha. Ubhila ucula engumculi okhona lapha kobulawayo eKhalanyoni eCountry Park ecula umculo obizwa ukuthi Afropop. Ngoba yasha 1 hour 4 minutes or 2 hours 4 minutes ekusho ukuthi umculo wami ngase ngiyususa ke lapha ngawuthatha ngahamba la enkonzweni kulapha ke umculo wami wafika wakhula wabamkhulu okunokumangalisayo ngoba ngaphiwa ithuba lokubana lami ngibhale izingoma ngaba ingxenye yeqembu okuthiwa emaculo enjabulo labo abazayo bencindezela nje i-album labo kungekudala
Jamuto wakula kakhulu ingoma zokholo wabona ubona ufanele ukuthi azame omunye umculo we-Afropop. Pho wasebenza lobani Bhila?
Ngahlangana lomfo wethu Mthembu Sibanda, uVodlozi 16. He's also a music producer and an artist. Wathi isitshengise ukubana ngabulani. Senze ibeat and we did a song called Mawulala. And we did Ulala Ngoxolo, Lolindela eyakhe impumelelo. Sayenza i-EP that had 3 songs. So ngathi nje ngama features zawo I started music professionally. Namhlanje ngiya announce ukubana iphepha ndaba mhla ka 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi liyaphuma.
Yekela. 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 Yekela, yekela. 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 Yola nabantu ecabangeluba labathanda lizofosele ukuba shade nabo lingabathandi.
Umculo kaBhila uyatholakala ku YouTube, Facebook, Instagram lamanye amakhasi ye social media kunye nakuma digital platforms. Thenga phela kusasa ke ukhipha idlalade lakhe anytime chisayo elithi phephandaba.
Phephandaba liyaphuma 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi. Ngithi mina baye baye manguqa ngithandaza uzunginikeza amehlo moya hathi qumuqe dugequqe tususele sitha igama ngubhila iphepha ndaba 10 June liyaphuma asikhale. Ngithemba lizalithanda, ngithemba lizalienjoya i-album elikhuluma labantu. Ngiyabonga kakhulu
uPatriarch Joel. Welcome Nyami Mpofu uyabhawulela uzulu idlade lakhe elitshile chisayo. Nguye phela uBhila besilayo uhlelo oza oza Friday phela sona emnandikini lonke igama lamuyenze Jesus bani
yekela 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 nufundufundu tandifundu tandomalule kubalu yekela 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 yekela
shakela bazali bakho ulele nawe kodwa ngomcabango sekude ushade nalintombi esemqondweni wakho engafuna ukuzwa ngisho loni igama lakho makufinyelela ukuthi ikhethile khethile shadile shadile ngekuzulu uzuyidalela inkathazo usukubo phele ntolo wenu wamthengisa uthando lunga Romeo lo Juliet ngihlala ngayo
ngihlala ngayo
athi nofanele ahlale manje sumlahlali kaluphali nokuphala yekela
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 yekela.
Ngile themba lokubali ukholisile umculo kaJoel. Welcome Manyasi Mpofu ngidlalade lakhe alethulayo mhla ka 10 June lilimelele iphephandaba. Linga kohlake ku live talk lamhlanje sikhangela isimo somnotho elizweni esiqhubeka sisiba sibi okwethusayo. Idola leZimbabwe lisiwa isisindo nxa liqathaniswa lelemelika okwenza intengo yempahla lokudla ikhuphuke okwamagama. Kulabo ke abangafuna ukungena kulolu hlelo ole live talk lelo lakho ukuthumela imbiko ku studio 7 ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela ku studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 am 4930 13860 la ku 15460 kHz ku short wave. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.